kirazi hakuna ini alinani mama na gasi anena nasi kutoka manake kuti murira name ayu arisi dambe datamba tsoka reka ndifambe visa irima pamberi pangu inside chiyetsa ndifambe zvangu upenyu ndishande wangu ndakanda nano ndabvisa shangu ijipita ijipita Tabunza zviri mberi yakuna adaira totungamirwa nepasi ndipende kweiya zvinotsimba asi rekandireve ukasadikitira hauseve tava kutsvaga zvakafa zveka kuvhima kweasina utane museve ndoenda 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 ndega kusina mai ndoenda 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 handina mufudze ndingori wai visairima pamberi pangu isaichiyetsa ndifambe zvangu upenyu ndishande wangu ndakanda nano ndabvisa shangu ijipita 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 baba aida kukanda nano ndenani tapinda tapinda ijipita 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 baba aida kukanda nano ndenani tapinda tapinda upenyu Visa irima pamberi pangu, isaichiyetsa ndifambe zvangu. Upe.